Vashara pachitiko ichi chichaitirwa pamuzinda webazi ravo muHarare nhasi. Mukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife vaFulton Mangwanya vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru nekukuvadzwa pamwe nekuurayiwa kwevashandi vebazi ravo vanochengeta mhuka nevanovhima zviri kunze kwemutemo. Mashoko avaMangwanya atsigirwa nemutauri webazi ravo vati Nashe Farao.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vane zvakawanda zvavanosangana nazvo musango, zvinosanganisira mhuka dzinovakuvadza, dzimwe dzinovauraya. Vanoda kuvhima mhuka dzisiri pamutemo, vamwe vanenge vachishandisa futi kunoruma mosquito, zvirwere zvakawanda kwavanenge vari. Saka izuva rakakosha, kune vakafa vakawanda, vamwe vanorayiwa nemapocha. Saka izuva rakatikoshera, izuva ratinoremekedza. Pari zvino muri kuona nyika iri kusangana nemhuka dzinenge dzichipinda muvanhu dzichiurayiwa nezvikuwadza vanhu. Inyaya inoita kuti vanhu ava ndivo vanokwanisa kunozivisa vanhu kuti mhuka dzinofamba sei, toita sei kuti tisatasiri neupenyu. Saka inyaya yakatikoshera, inoita kuti zuva ranhasi rikoshe.
Akave mudzimai wekutanga muZimbabwe kushanda basa rekuchengetedza mhuka munyika, amai Abigail Tomu vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji munzvimbo dzinowanikwa mhuka dzesango vave kuziva kuti mhuka hadzifaniri kuurayiwa zvisina mwero. Amai Tomu, avo vave mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka kana kuti Wildlife Conservation Manager, vatiwo rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekuti vanogona kugara nemitumbi yevanovhima mhuka zvisiri pamutemo kusvika dzimwe nguva mitumbi iyi yave kuipa, pamusana pekuti vanononoka kuwana rubatsiro vari mumasango anogara mhuka.
Problem iyoyo ndeyekuti yatinosangana nayo ndeyekuti mapoti akatanga kukuona vanoshita. Kana isusu patinotanga kuona mukuta tikangoona kuti zvisi chechene zvaanti tinotorinda, because tukasa muridzira munhuei munhuei anomuridzira unogona kufa. Then dambudziko rimwe riripo ndiyo rekuti unogona kurova mukocha womuuraya. At times munonouraya mukocha panzvimbo iri very remote yokuti munotumira redio emesseji yokuti taita contact tauraya mukocha panapa, kuti vanouya kuzokurescue ikaya kuzotora bhodhi yomukocha iya kuti vazouya. Itimes take time, zvinotora mazuva, and munozopedzisira makuona kuti munhu anogona kuzokanganisira makambogara naye. Is very traumatic. In the same way even vamwe vedu munogona kufamba because ndenge musingazivi kuti munosangana nei. Unogona kusangana nemakocha, mumwe wenyu anogona kukuvadza nemakocha kana kufa anogona kuurayiwa nemapocha. In the same way mota dzakuwana rubatsiro nemukurumbidza.
Vamwe vanochengetedza mhuka ava vanombourayiwawo mukuita basa ravo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano rinobatsira mukuchengetedzwa kwemhuka reInternational Fund for Animal Welfare vaLakmore Safuli vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kushanda zvakasimba nebazi reZimbabwe National Parks and Wildlife mukuchengetedza mhuka pamwe neupenyu hwevashandi vanoita basa rekuchengetedza mhuka idzi.
Pari zvino tichakwanisa kunge tichishanda navo kutraina maranger vashandi vavo vane basa rekuchengetedza zviwanikwa zvesango izvozvo, uye zvakare tine basa rekuvandudza nzvimbo inowanikwa mhuka yeHwange National Park. Pari zvino takwanisa kunge tichigadzira mugwagwa kuHwange National Park, uyezve kuvakwa kwedzimba dzichazenge dzichigara atinoti marangers pachirungu, pamwezve nekugadzira mahofisi matsva ari kunzvimbo inonzi makona inova nzvimbo iri mukati meHwange National Park.
Vanochengetedza mhuka munyika vanogara vachichema chema kuti havana zvikwanisiro zvekuchengetedza mhuka idzi, idzo dziri kunziwo dzawandisa mumasango kunyanya nzou. Zimbabwe yave nemakore anodarika 14 kubva zvayatenderwa kutengesa nyanga dzenzou nesangano reUnited Nations Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES. Zimbabwe iri mubishiwo rekutamisa dzimwe mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mana kana kuti 2640 kubva kusave conservancy kuenda kutsapi, chizarira nematusadonha. Nzvimbo yadziri kubva haina chikafu nemvura zvakakwana. Dzimwe dzemhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu makumi mana vaurayiwa nemhuka dzemusango mwedzi mitanhatu yegore rino chete. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilium Mnangagwa avo vanga vari muenzano remekedzwa, vatenda veZimbabwe National Parks and Wildlife nebasa guru ravari kuita rekuchengetedza mhuka vachiti vekunze pamwe neveruzhinji munyika vanowana mukana wokuziva mhuka dziri munyika kana dzikachengetedzwa. Zuva reWorld Rangers Day rinocherechedzwa makore ese pasi rose musi wa31 Chikunguru. Dingindira regore rino ranga richiti Rangers are no strangers to diversity. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.